nyaya inyaya inochingurudza zvikurusa kunyanyisa kana muchitarisa muchiona kuti maboka akazvimira ega haana kukokwa kuchiitiko ichi asi mazera tinoita Kimberley Process tingati imhuka ine makumbo matatu kune business ivo vacho vanenge vachitenga madiamonds kune government inova iyo ndiyo inenge ichikazhinji kacho ichiita regulation uyezve ichimiramira munyaya dzekuongorora kuti mutemo uri kutevedzwa pakuita basa iri kwozoita maboka akazvimira ega ane civil society so these are the three players kana pane mari kana kuti zviitiko zvakadai zvinopinza mari munyika tofanira kuva tiripo kuti tiite basa redu rokuona kana kuti hakuna kana munhu anoita zvisiriso kunyanyisa imi muchiziva kuti Kimberley Process yagara yataura kuti muzimbabwe munotodiwa yavanoti iyo local focal point inobva kumaboka akazvimira ega zvinhu zvinoitwa muchiwande zvinenge zvisingafaniri kuti muzviwande iyo mari iri yenyika ngazvingozikamwa ka kuti madiamonds atengesa akawanda zvakadii mari yapinda munyika yakawanda zvakadii
mungatitaurirawo zvepanyaya yekuti ivo veKimberley Process vakati vanoda munhu wecivil society wokushanda naye vemasangano akazvimirira ega imimi mukaisa zita renyu vamwewo vanonzi vakabatana nehurumende vakaisa zita ravo mungatizoti nyaya iyi yapapi
nyaya iyi semazira ndoita boka reKimberley ndiro rega rinokwanisa kuzonyatsogadzirisa nyaya iyi ndiro rega rine mvumiro yekutaura kuti achamirira mabato akazvimirira ega panyaya iyi ndiani saka zvino iyo government inobva yatora nyaya iyo iti kwaano nhangu yayo yati Farai Magoo ndiye akurwana nechinhu ichi hongu Farai Magoo ndiye anenge achicoordinata nokuti boka rake zvendiwo rakashagwa kane vanhu isu hatingarambi zvaduwa nevanhu